Evangeri yakanyorwa naRuka, evangeri yakanyorwa nachiremba Ruka. Chidzidzo chedu chanhasi chinobata mavambo evangeri yakanyorwa naRuka. Tisati tapinda mune zvizhinji muevangeri yakanyorwa naRuka, ngatimbotarisai pamusoro pemunyori weevangeri iri. Ruka ndiye munyori weevangeri iri. Ruka aive chiremba uyo atinoverenga nezvake mutsamba yaapostori Pauro kuvaKorose, chitsauko 4 pandima 14. Unogona kuzoverenga ndima iyi, tsamba yaapostori Pauro kuvaKorose, chitsauko 4 pandima 14. Ruka aive munhu aive neruzivo pamusoro penyaya dzemishonga yekurapa nekuda kwebasa raaiita akanga ari chiremba. Kusarudzwa kwaRuka naMweya Mutsvene kuti anyore evhangeri yechitatu kunoratidza kuti hapana kukanganiswa kwaiitwa pavanyori vainyora magwaro. Haisi nyaya yekuti chero aingoda hake aingonyora, aiwa, paive nekusarudza chaiko kwakaitwa nesimba raMweya Mutsvene, kwakaitwa nesimba raMwari. Hakuna vazhinji vakangwara vakadanwa kuna Mwari vakasazadzisa zvavaifanira kuzadzikisa. Iye Ruka, mupostori Pauro, vaive vanhu vepamusoro-soro panyaya dzeruzivo, asi kwete panyaya dzeruzivo bedzi, asiwo pamweya. Ndosaka mupostori Pauro naRuka vakazova shamwari munashe. Ini ndinofara kuti vanhu avanga vasiri vepamusoro panyaya dzedzidzo neruzivo chete, asi kunyangewo nepamweya. Nekuti ndakambonzwa mumwe munhu achitaura iye achiti, ruzivo rwose tikabvisa Jesu Kristu panosara pasina kana chinhu. Ruzivo rwose tikabvisa Jesu Kristu, hanzi panosara zero, kana kuti panosara pasina chimwe chinhu. Asi kana paine ruzivo, towedzera Jesu Kristu muupenyu hwemunhu iyeye, munhu iyeye anenge ane zvinhu zvose. Dai ari nhasi uno chiremba Ruka angadai achiiswa kudivi raana mazvikokota vaya vatinodaidza kuti masaindisi, nyanzvi munyaya dzezvesainzi. Zvakare chiremba Ruka vakanyora bhuku ravo vachishandisa mutauro wechiGiriki, uye vaishandisa chiGiriki chepamusoro-soro chemutestamende itsva. Pamwe chetewo namupostori Paurowo vakanyora vachishandisa chiGiriki chepamusoro-sorowo. Tichaonawozve kuti chiremba Ruka aiziva nhoroondo yezvakaitika kare, kureva kuti aitozivawo zvizhinji pamusoro pezvatinoverenga nekudzidza mutestamende yekare. Ruka aive mudetembiwo, akanyorawo nziyo zhinji pamusoro pekisimusi. Zvimwewo zvizhinji zvetsika zvaive zvakakomba upenyu hwaRuka. Achinyora evhangeri yake, Ruka anonyora nemaonero kana kuti achitarisa zvinhu kubva kurutivi rwaMaria. Pane kutenda kuti aivewo mumwe weavo vekuraswa vaive vasina kufanirwa neevhangeri, kana kuti vanhu vaidaidzwa kuti vahedheni. Vahedheni vanhu vaya vakanga vasiri vaJudha. Mupostori Pauro muchitsauko chechina mutsamba yavo kuvaKorose vanopa mutsauko pakati pevaive vakadzingiswa nevaive vari vanhu vekuraswa, kana kuti vanhu vaive vasina kudzingiswa. Mutsauko iwoyo pavakaupa, vakaisa chiremba Ruka muchikwata chevanhu vavakati vanhu vekuraswa. Mumwe murume mukuru anoremekedzwa zvikuru anonzi Sir William Ramsay nemumwe anonzi J.M. Stifler vanotaura vasingafungidziri, asi vanotaura zvine chokwadi kuti Ruka aive werudzi rwekuraswa. Izvi ndinofunga kuti zvinotifadzawo isu verudzi rwekuraswa kunzwa kuti Ruka aivewo werudzi rwekuraswa sezvatakaitawo isu. Hazvifadzi here izvozvo kuti uri muchikwata chimwe chete naana chiremba Ruka? Rangarira chinhu ichi kuti Ruka akanyorawo bhuku ramabasa avapostori, umo matinodzidza kuti aive mumwe aifamba namupostori Pauro. Muna mabasa avapostori chitsauko 16 pandima 10, mabasa avapostori chitsauko 16 pandima 10, tinonzwa mashoko anoti zvino akati aona chiratidzo pakarepo tikatsvaka kuenda Makedonia tichiti Mwari watidana kuti tindovaparidzira evhangeri. Mupostori Pauro tinogona kuva nechokwadi kuti aive nachiremba Ruka parwendo rwechipiri nerwendo rwechitatu rweushumiri hwavakaita, kana kuti ungada kutsanangura uchiti rwendo rwavo rweumishinari. Tinogona kupeta kufunga kana kudzidza kwedu tichiti Ruka aive naPauro apo pavakamboyambuka vachienda kunyika dzekuEurope. Kunyange naPauro achinyora kutsamba yake kuna Timotheo, anonyora mutsamba yake yechipiri kuna Timotheo pachitsauko chechina pandima 11, tsamba yaapostori Pauro yechipiri kuna Timotheo chitsauko 4 pandima 11, achiti Ruka chete ndiye aneni. Muteereri usakanganwa kuti nhasi tiri kuitei. Nhasi tiri kutarisa isu mavambo yevhangeri yakanyorwa naRuka, mavambo yevhangeri yakanyorwa naRuka. Chikamu chataa kupinda iko zvino, tuda kutarisa isu chinangwa chakanyorerwa naRuka, chinangwa chakanyorerwa naRuka. Ini chinangwa ichindogona kuchipa nepapfupi ndichiti Ruka painyora aiti kwauri, aiti kwandiri, aiti kunyika yose, tarisai munhu, tarisai munhu, kana kuti tarirai murume uyu, tarirai murume uyu. Murume uyu ndianiko? Munhu uyu ndianiko? Munhu uyu ndiJesu Kristo. Iko zvino ngatimbotarisai chinangwa cheevhangeri yakanyorwa naRuka. Jesu ndiAdamu wekupedzisira. Mutsamba yaapostori Pauro yekutanga kuvaKorinde chitsauko 15 pandima 45 nendima 47, tsamba yaapostori Pauro yekutanga kuvaKorinde chitsauko 15 pandima 45 nendima 47, pane mashoko anotiwo zvakanyorwawo saizvozvo zvichinzi munhu wokutanga Adama wakaitwa munhu mupenyu, Adamu wokupedzisira wakaitwa mweya unopa upenyu. Munhu wokutanga ndewenyika wevhu, munhu wechipiri wakabva kudenga. Mwari ari kugadzira vanhu saKristu. Pana Johani wekutanga chitsauko chechitatu pandima yechipiri, tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 3 pandima 2, pane mashoko anoti, vadikanwa, zvino tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei, tinoziva kuti kana achizooneswa isu tichafanana naye, nokuti tichamuona sezvaakaita. Naizvozvo tinoona kuti Jesu ndiye murume wechipiri, kuchazovawo newechitatu, newechina, newechimiliyoni, kusvikawo hamheno. Achazova Adamu wokupedzisira. Hakuzovi nemumwe musoro wemhuri yamarudzi evanhu. Jesu aiva akaitwa sesu hama dzake, kuti hama dzake tiitewo saiye. Iko zvino ngatitarisei chimwe chikamu chinotevera. Muteereri usakanganwa kuti nhasi tiri kuitei. Nhasi tiri kungotarisa isu mavambo evhangeri yakanyorwa naRuka. Hatisati tanyatsopinda kuti tinonzwa mutakunanzva uri muevhangeri yakanyorwa naRuka. Tiri kungotarisa mavambo chete. Chikamu chandava kuda kuti tipinde iko zvino, ndoda kuti muchikamu ichi titarise chinangwa. Chinangwa chakanyorerwa evhangeri yakanyorwa naRuka. Iko zvino tinoda kumboongorora chinangwa cheevhangeri yakanyorwa naRuka. Handiti kana tichiita zvatinoita zvose tinozviita tiine chinangwa. Hapana chinhu chinoitwa nemunhu chaangaita pasina chinangwa. Kana tsamba chaidzo dzatinonyorerana sehama, tinonyorerana tiine chinangwa. Hongu tinogona kunyorerana tsamba yeushamwari, asi pawanyora tsamba iyoyo pane chinangwa chawakananga mutsamba iyoyo. Dzimwe nguva unenge wanyora tsamba iyoyo uchida kukwazisa, saka chinangwa chinenge chiri chekukwazisa. Dzimwe nguva unenge wanyora tsamba iyoyo uchida kukudza ushamwari, saka chinangwa ndechekukudza ushamwari. Dzimwe nguva unenge wanyora uchida kubvunza upenyu, chinangwa ipapo chinenge chiri chekubvunza upenyu. Dzimwe nguva unenge wanyora uchida kukwereta mari kushamwari yako, chinangwa chetsamba iyoyo kureva kuti kuda kukwereta mari. Kazhinji zvose zvatinoita zvinenge zviine chinangwa. Saka iko zvino tinoda kuongorora chinangwa cheevhangeri yakanyorwa naRuka kuti yakanyorerwei chaizvo chaizvo. Pakunopera kwemakore 1900 kana kutoti 2000 akapera, kwaive nekuwirirana pamusoro pemagwaro. Asi iye zvino pave nekupesana pesana nokusanzwana kuzhinji pamusoro pemagwaro. Izvi zvakabva zvapararira nenyika yose. Izvi zvakabva zvakonzera kuti vamwe vadzidzi veshoko vanyatsotsvaga chokwadi pamusoro peBhaibheri. Vainyora vakanyorawo zvizhinji pamusoro pemanzwisisiro avaiita magwaro nevanyori vavo. Ruka aive munyori wenhoroondo, aitevera nzendo dzamupostori Pauro. Vamwe vaitaurawo kuti Ruka aisanyora zvakanaka nhoroondo yake. Chiremba Ruka akanyora evhangeri yake. Ruka aive nezvinangwa zviviri. Chekutanga chaive chenhoroondo pamusoro pezvakaitika. Pamaevhangeri ose mana, evhangeri yaRuka ndiyo ine nhoroondo yakakwana. Ruka ainyatsotsanangura zvose kusanganisira tsika nezvimbo nezvimwewo zvakadaro. Chechipiri chinangwa chake chaive chepamweya kana kuti chezvimweya. Ruka aishuvirawo kutarisa nekubatsira vanhu nekushumira zvikuru sei kushumira munhu wemukati. Zviitiko zvose zvaiitika nokupesana kose pamwe nokusanzwisisa magwaro kose, Ruka aive nechinangwa chekuzvigadzirisa pakunyora evhangeri yake sezvandataura. Ruka anotipawo Jesu semunhu akakwana nomuponesi wenyika yose. Jesu aive Mwari aizviratidza munyama kana kuti mumuviri kana kuti mumutumbi wenyama. Ndizvo zvaaida kuti tizive. Saka ndicho chaive chinangwa charuka pamusoro pekunyora evhangeri yake. Kana tikada kucherechedza zvakanaka, tinoona kuti pose panoitwa chinhu nevanhu, chero vachiita chinhu chimwe chete, asi panotowanikwa zvimwe zvinototisiya neichete. Vanhu vanogona kunyora nyaya pamusoro pemunhu mumwe chete vari vazhinji. Pakunyora kwavanoita unogona kuona kuti pane zvimwe zvinogona kunyorwa nemumwe, mumwe achizvisiya, mumwe achinyorawo zvimwe zvisina kunyorwawo nemumwe. Izvi zvinotoonekwa bedzi kana mazoenzanisa zvinyorwa zvacho zvinenge zvanyorwa nevanhu ava. Ndipo pamunozoona kuti uyo akanyora izvi achisiya izvi, uyo akanyorawo izvi asi haana kunyora izvi nezvizvi. Ngatimbotarisa maevhangeri ose panyaya inotevera. Muteereri, usakanganwa kuti nhasi tiri kuitei. Nhasi tiri kusangana isu mumavambo evhangeri yakanyorwa naRuka, mavambo evhangeri yakanyorwa naRuka. Muchikamu chataa kupinda iko zvino, tiri kuda kutarisa kuti tinoonei kana zvichienzaniswa vhangeri rimwe nerimwe vhangeri. Tinoonei kana zvichienzaniswa vhangeri rimwe richienzaniswa nerimwe vhangeri pamavhangeri mana atinawo. Ngatimbotarisa kuti evhangeri imwe neimwe inonyanyosimbisa pane zvipi. Evhangeri yakanyorwa naMateo inosimbisa pamusoro penyaya yekuti Jesu akabarwa saMesiya. Tikaendawo muevhangeri yakanyorwa naMako, tinoona Mako achisimbisisa kuti Jesu aive muranda waJehovha. Ndakambotaura pataidzidza evhangeri yakanyorwa naMako kuti kana tichiti Jesu aive muranda, ngazvibude pachena kwauri kuti aive muranda waMwari. Ruka zvino anosimbisisa kuti Jesu aive munhu wakakwana waMwari kana kuti murume wakakwana waMwari. Pane mumwe here akakwana saJesu? Zviro kwazvo hapana. Jesu chete ndiye oga akakwana. Pano tinonyatsoona kuti vanhu ava kunyange vainyora pamusoro pevanhu vamwe chete, asi tinoona kuti mumwe nemumwe ane zvaanosimbisisa pazviri. Kureva kuti tine maonero akasiyana-siyana pachinhu chimwe nechimwe. Iwo une maonero ako, ini ndine maonero angu. Kana dai nhasi unoti kanzi titaure maonero edu pana Jesu, mumwe anoburitsa maonero ake, iye akasiyana neangu. Johana anotipawo nyaya yekuti Mwari akava munhu. Waona zvino kusiyana-siyana kwemaonero. Zvinofadza kuona kuti Johane haatipe maonero semaonero aRuka aive mazvikokota kana kuti scientist. Ruka anotaura kuti ainge amboongorora Jesu akaona kuti Jesu aive Mwari, akazopedzisawo sekupedzisawo kwaakaita Johane, nokuti Johane akava nechokwadi chekuti Mwari akava munhu. Asi maitiro avaizviita nemamisiro avaiita aiva akati siyanei. Mateo anotipa Jesu saMesiya, mambo wemadzimambo nomudzikinuri. Mesiya akagara aprofitwa nezviprofita zvizhinji mutestamende yekare. Zvaigara zvichitaurwa kuti Mesiya aizouya. Chokwadi Mesiya akazouya. Saka tinoonawo kuti Mateo akazadzisawo zviprofita zvaivepo panguva yetestamende yekare. Kunyange nevamwewo panguva yaJesu vakapupurawo nemiromo yavo kuti Jesu aive Mesiya, mwanakomana waMwari. Mako anotipa Jesu Kristu semukundi wesimba nemutongi wenyika. Chokwadi Jesu aive mukundi. Johane anotipa zveKristu semwanakomana waMwari. Kunyange haaka akazvarwa nemhandara Maria, Jesu aive mwanakomana waMwari chaiyeye, uye Jesu akabva kudenga. Ruka anotipa hunhu hwakanaka hweumwari nesimba hwemwanakomana waMwari anova muprista wedu mukuru, uyo akatakura kurwadziwa kwedu kwose nemarwere ose, akatambanudza rubatsiro, tsitsi nerudo kwatiri. Ichi chinhu chakanaka chakaitwa naJesu kwatiri. Hakuna aigona kuzvitambanudzira rubatsiro kana tsitsi nerudo pachake. Izvi zvaigonekwa naJesu Kristu chete. Ruka akanyora kune vekunyika yekwake, sezvakangoitawo Mateo achinyorera vekwake. Ruka ainyora kuvanhu vaive nepfungwa dzechiGiriki uye vaiziva. VaGiriki vaiedza napavaigona kuti vaite munhu akakwana kana kuumba munhu akakwana. Vaiedza izvi kuburikidza nekuda kushanda nepfungwa dzemunhu nenyama nemweya wake. Vaishingairira munhu akanaka uye anofunga. Rangarira kuti ndati ivo vaive vanhu vanofunga uye vaiziva. Kana munhu akadzidza ari munhu anoziva, anoshuvirawo kuti vaanoshanda navo kana vaanogara navo vavewo saiye. VaGiriki vaigadzira vamwari vavo vakafanana nemunhu. Kunyange havo vaive vakadzidza asi vainamata zvimufananidzo. Dzimwe nguva unoona kuti kudzidza nekuzarurirwa nezvamwari zvinhu zviviri zvakasiyana. Munhu anogona kuva munhu akadzidza kwazvo, achiziva kwazvo, asi asina kuzarurirwa nezvamwari. Kuzarurirwa zvamwari hazvide fundo neuchenjeri hwenyika ino. Vaive vakadzidza asi vaitenda kune zvisina maturo, zvimwari zvisingapinduri uye zvinorwirwa nevanhu. Mumwewo murume ainzi Alexander the Great akafamba nenyika zhinji achiita kuti tsika yevaGiriki nemutauro neruzivo rwavo zvipararire panyika yose yaaiva akunda. Mutauro wechiGiriki ukava mutauro wenyika yose. Kana nhasi uno vabati vebasa raMwari vakafamba nenyika yose vachiparidza Kristu zvakakwana, chiKristu chinozova mutauro wenyika yose. Nicho chishuwo chaJesu ichocho kuti chiKristu chive kunyika dzose. Ndosaka akati, endai naizvozvo mumarudzi ose. Munyika yeIjipita, testamende yekare yakashandurwa ikanyorwawo nemutauro wechiGiriki. Ndizvo zvimwe zvinoitwa mutestamende yekare zvatinazvo uye zvakanyatsonyorwa zvakatsetseka. Mutauro wechiGiriki waive wakapfuma kwazvo. Testamende itsva yakanyorwa nemutauro iwoyu wechiGiriki. Ini ndinofarira chinhu ichi nokuti mutauro wechiGiriki wakabatsira kwazvo pakuparidzirwa kana kuti kuparadzirwa kweevhangeri kumarudzi akasiyana-siyana evanhu. ChiGiriki waive mutauro waive nyore kunzwisisa uye wakapfuma kwazvo. Wainyatsotsanangura kwazvo zvaipa kuti vanhu vanyatsonzwisisa evhangeri. Unoona kuti vaGiriki vaive vanhu vepamusoro, asi chinhu chimwe chinondinetsa inyaya yavamwari vavo vavainamata. Vanhu vakadzidza kudaro, vanoziva kudaro, vainamata vamwari vasina basa. Kunyange mutauro wavo netsika dzavo nezivo yavo zvaive zvepamusoro-soro, vaGiriki havana kusvika pakukwana kweunhu chaipo. VaGiriki vainge vakarasikirwa nezvemweya. Asi kana zviri zvepanyama zvakaita sefundo nedzidzo, aiwa, vaive vari vapfumi kwazvo. Mudikani, kuva neruzivo pasina umwari zvakangofanana nekufa wena. Nekuda kwekusaziva mwari wekunamata, ndosaka vaGiriki vakazonyora kuti kuna mwari asingazivikanwe. Uye muna mabasa avapostori, mupostori Pauro paakanoparidza kwavari ndipo paakanotangira evhangeri yake. Kuziva kwavo mwari kwakapa kuti mupostori Pauro avone pekutangira nyaya yake. Pauro paakaparidza kwavari, ivo vakamushora vakamutuka nekuda kwekuvapa kwavo chokwadi. Nhasi uno tinozviona zvichiitika kuti vanhu vanoramba chokwadi vachituka vaparidzi. Zvakaitikawo kunyange nekwandiri ndichiparidza shoko ramwari pane imwe nzvimbo. Vanhu vakauya vakandituka ndichiparidza, vamwe vakada kundirova. Ndaiparidza chokwadi chinoponesa upenyu hwavo, asi ivo vaida kundirova. Vanhu havadi chokwadi chinoponesa, asi vanofarira nhema. Pauro anotaura kuti evhangeri upenyu kune vanoparara. Tinogona kuti shoko reupenyu kana evhangeri upenyu kuvaGiriki. Akavataurira zvekuti panguva yakapfuura vaive verudzi rwokuraswa, vasina kufanirwa neevhangeri uye vasina tariro panyika zvachose. Ndizvo zvaive zvakaita vaGiriki, mudikani. Asi mupostori Pauro akavataurira kuti kana nguva yakafanira yaizosvika, Mwari aizotuma mwanakomana wake akaberekwa nemukadzi pasi pemurayiro waMozisi, uye kuti mwanakomana iyeyo aizofa pamuchinjikwa achifira vanhu kusanganisira ivo vaGiriki. Kwete vaGiriki chete, asi chero iwe neni takafirwawo naJesu Kristu pamuchinjikwa kuti tiiswe pana Mwari. Taive verudzi rwekuraswa, tisina kufanirwa neevhangeri yaMwari. Dai pasina Jesu tingadai tisiri sezvatiri zvachose. Zvatiri nhasi tiripo nokuda kwaJesu. Pauro akafamba nzira dzevaRoma nemutauro wenyika yose achiparidza evhangeri pamusoro pekukwana kwemunhu, akafira munhu pamuchinjikwa. Chinamato chavaIsraeri chinogona kubereka muFarise, simba reRoma richibereka Kesari, uye zivo yavaGiriki ichibereka munhu mukuru akaita saAlexander. Izvi ndizvo zvaive mupfungwawo dzevaGiriki sekunyora kwaRuka. Akanyora achipa Jesu semunhu akakwana, achitaura kuti aive murume wenyika yose, aidiwa nenyika yose. Nyika nhasi inoda Jesu. Chero vaGiriki vaida Jesu, iwe neni nhasi uno tinoda Jesu. Hongu, tinogona kuva neruzivo sevaGiriki. Tiri vanhu vepamusoro, tiine zvose, asi chokwadi ndechekuti tinoda Jesu. Munhu wemukati haagutswi kana kukwaniswa nedzidzo nepfuma nezvimwe sezvavaive nevaGiriki, asi anogutswa naJesu Kristu. Chinokosha paupenyu hwemunhu pamberi paMwari haisi fundo nepfuma, asi kukwaniswa kwemunhu wemukati. VaGiriki vaive nezvose paupenyu hwekunze, asi vanga vasina Mwari. Vainamata vaMwari vavaigadzira ivo nemaoko avo. Mudikani, tanga tichidzidza pamusoro pemavambo evhangeri yakanyorwa naRuka. Muchidzidzo chinotevera tichazenge tichipfuurira mberi nemavambo evhangeri yakanyorwa naRuka. Ndinotenda kuti wabatsirika nawo sezvandaitawo ini muchidzidzo chino. Tambobata zvizhinji pamusoro pevaGiriki. Kweiwo hausi mumwe wevanhu vanonamata Mwari wavasingazivi here? Hama mudikani, ndinoda kukuudzawo saPauro kuti Mwari waunofanira kunamata ndiye mumwe woga Jehovha watinonamata kuburikidza naJesu. Mwari vakukomborere. Ndoda kusiya uchiteerera chimbo chatinopiwa navanzvadzi. Fungisai zvakava pano mashavave.